Mutauriri webato iriva Obed Gutu, avo vanonzi nebepa na ure Daily News, ndivo vakataura mashoko kuti Muzvare Coupe, ndivo vakadomwa kusanobata chikaro chavatsvangirai, varamba kuti vakataura mashoko aya, vaGutu vati vatevedzeri vavatsvangirai vatatu vanoti Muzvare Coupe, vaNelson Chamisa nava Elias Mudzori, vari mabasa avanoita.
Saka izvozvo zvakanyorwa kuti vatsvangirai vakapoinda Mike Coupe,
vaGutu vati ivo vanotaurira bato uye vaLuke Tamborinyoka ndivo mutauri wavatsvangirai pautano wavatsvangirai vaGutu vati vatsvangirai vava kunzwa zviri nani hatina kukwanisa kutaura navatamborinyoka kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vakabatikana mukupera kwesvondo vatamborinyoka vakaburitsa mashoko ekuti vatsvangirai havasi kudoma anosanobata chinzvimbo chavo uye vaida kuti vatevedzeri vavo vatatu vagare pazvigaro zvavo vachiita basa ravakavapa Muzvare Coupe vanoona nezvemadzimai nemafambisirwo emusangano vamudzuri vanoona nezvekuronga musangano nesarudzo kwozoti vachamisa vanoona nezvegwara rebato nekudyidzana nevekunze zvichakadai sangano rinoongorora zvesarudzo reelection resource center nhasi raparura gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe Electoral Commission ichine zvakawanda zvainofanira kuita kuti nyika iite sarudzo dzakachena mukuru weERC vatawanda chimini vati kunyange hazvo ZEC yave kugadzira gwaro revavhoti idzva sezvinodiwa nebumbiro remutemo pachine zvakawanda zvinodiwa kuitwa kuchenura sarudzo
tiri kuonawo zvakare kuti nyaya dzedzidziso panyaya yevota registration haina kukwana zvinova zvinhu zviri kuita kuti vanhu vasanzwisisa kuti chii chiri kuitika ndo chechipiri tiri kuonawo zvakare kuti muenvironment munharaunda muri kuitwa nyaya dzevota registration imomo hazvisati zvagadzirisika kuti vanhu vabude vasina kutya vachiparticipata maprocesses iwawo
vati zvimwe zvinodiwa kuitwa neze kupa mukana kumasangano akazvimirira kuti adzidzise vanhu pamusoro pesarudzo pamwe nekuti makambani enhau yehurumende ape mikana yakafanana kune mapato ese ari kukwikwidza munyika vachimhini vati vacharamba vachiburitsa magwaro akaita seravaburitsa nhasi nechinangwa chekuti ZEC igadzirise zvese zvinodiwa sarudzo dzisati dzasvika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin.